Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera chikumi 26, 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kati munhu wese ataura chinhu chake obvunza ini handitombozivi kwazvataurwa ini. Handizivi kwaataura. I'm the government spokesperson. Handingatauri zvinhu zvandisina kuzwa.
Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZanu PF vaPatrick Chinamasa, avo vakashoropodza Studio 7 vachiti inhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe.
Tinogona mitauro yechirungu kudarika mitauro yedu, asi chiripo ndechekuti nyangwe zviite sei hazvife zvakaita kuti munhu mutema uzosvika pakugashirwa nevachena vachiti wamumwe wedu vanotokuudza kuti iwewe nesu takasiyana. Regai kuita chipitipiti nechipatapata chekunopinda mune yamuri kuti Global Village musina identity. Ndimi vanani? Hamusi varunguka? Hatisi varungu, tiri vanhu vatema.
Chirwere cheCOVID-19 choramba chibata nekuuraya vanhu vakawanda munyika. Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabaswa obatana nevamwe vake mukukurudzira kushandiswa kwerurimi rwamai munyaya dzinobatsira mukusimudzirwa kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZanu PF vaPatrick Chinamasa, avo vakashoropodza nhepfenyuro yeStudio 7 vachiti nhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe uye yakafanana nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti mashoko avaChinamasa vakataura pamuzinda weZanu PF muHarare nemusi wechina anoreva here pamire yehurumende yavaEmerson Mnangagwa, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, vanoti mashoko akataurwa navaChinamasa haana kubva kuhurumende. Nokudaro Studio 7 inofanira kunzwa kuna vaChinamasa mbune kuti mashoko avo airevei.
Kati munhu wese ataura chinhu chake obvunza ini handitombozivi kwazvataurwa ini. Handizivi kwaataura. I'm the government spokesperson. Handingatauri zvinhu zvandisina kuzwa. Pangozwa munhu ataura chinhu wondibvunza zvaataura handizvizivi. Ndokandati inini tanga wamufonera munhu wacho waukuti ataura izvozvo undikoti anga achirevei. Ini handisitombozviziva.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaChinamasa sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Bepa naure paindanet renewzimbabwe.com rakaburitsa nyaya inezuro richiti vaChinamasa vakashoropodza nepfenyuro yeStudio 7 pamusangano wavakaita nevatori venhau nemusi wechina vachiti nepfenyuro iyi ine ruvengo nehurumende yeZimbabwe. Mashoko avaChinamasa aya akonzera kuti sangano reMisa Zimbabwe rishushikane zvikuru. Sachigaro weMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vati havawirirani nemashoko avaChinamasa ekuti Studio 7 imhandu yehurumende.
SeMisa Zimbabwe hatifari kana vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vachionekwa vachituka kana kutoropodza vatori venhau semaitirwo akaitwa navaChinamasa mazuva achangopfuura aya. Saka isu sesangano rinomirira vatori venhau tinoda kuramba tichikurudzira mapoliticians kubva kumapato api zvavo kuti vasa tsoropodza asi vakwanise kushanda nevatori venhau zvakanaka.
Vamaunganidzi vatiwo vezvematongerwo enyika vanofanirwa kuziya mabasa evatori venhau kwete kuvapinza mune zvematongerwo enyika.
Kana vakuru vezvematongerwo enyika vakatanga kutuka vatori venhau, tichaona vatori venhau vachiatakwa vachivhiringidzwa mukuita kwavo basa, especially takatarisana nemaelections angangouya mugore ra2023 adai kuswedera. Saka zvakatona vachinamasa hazvitifadzi.
Zvimwe gweta rinomirira vatori venhau vaChris Mike vatiwo mashoko avachinamasa anovafungisa kushungurudzwa kuvatori venhau panguva yeutongi hwemushakabvuwa Robert Mugabe. Vati vane tarisiro yekuti hurumende yava Munangagwa icharemekedza kushanda kwakasununguka kwevatori venhau sezviri mubumbiro remutemo yenyika.
Mazuva pfuura mazuva vaMugabe vanofambisa mashoko nevenhau vaishungurudzwa zvakanyanya. Zvinotaiti zvapfuura nekuuya kwaita hurumende tsva yava Munangagwa. Saka tikanzwa mashoko akaita seaakutaurwa navachimasa aya aakutaurwa zvakare, zvobva tarangarira mazuva ekare ekushungurudzwa kwataiitwa pahurumende yekare yava Mugabe. Saka tinokurudzira rebato reZANU-PF nevehurumende iri kutonga kuti varangarire kuti bumbiro redu remutemo rotaura zvekusununguka kwevenhau. Venhau ava havangori mapoka ekunze chete asi mapoka emuno. Kunyange mapoka ekunze anoshandawo nevapepeti venhau vari mukati menyika yedu.
VaMike vati nhepfenyuro yestudio 7 ine vatori venhau muZimbabwe avo vanofanirwa kushanda vakasununguka pasina kutyityidzirwa nevematongerwo enyika. VOA inoti mukuchengetedza zvisungo zvayo zvirongwa zvestudio 7 ndezvechokwadi, hazvina kwazvinorerekera uye zvine udzamu. Yatiwo zvirongwa zveVOA Zimbabwe zvinoramba zvichivimbwa nazvo neveruzhinji uye zvinoburitsa nhau dzechokwadi pamwe nekuita hurukuro uye kunzwa pfungwa dzenyanzvi dzinobatsira mukusimudzira budiriro muAfrica, muAmerica nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu mazana mapfumbamwe negumi nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi. Icho chave kupararira zvakanyanya munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru makumana nezvishanu nemazana maviri negumi nevanomwe 45,217 vakange vabatwa neCOVID-19 uye churu nemazana manomwe nemakumi maviri nemumwe chete 1,721 vange vafa nechirwere ichi. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvinomwe nemazana mana nemakumi masere nevatatu vange vabayiwa nhomba yekutanga, uye zviuru mazana mana nemakumi masere nezvina nemazana mana nemakumi matatu nevana kana kuti 484,434 vange vabayiwa nhomba yepiri. COVID-19 iri kupararira zvinotyisa munyika, uye sangano reCouncil of Student Teachers kana kuti COST razivisa kuti vadzidzi gumi vepamadziwa Teachers College vakabatwa neCOVID-19 nezuro, uye uwandu hwevadzidzi ava hunotarisirwa kukwira nekuvhenekwa kuri kuitwa vadzidzi ava. Mukuru weCOST vaWalter Mzamani vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvizhinji hazvisi kutora matano ekudzivirira vadzidzi, izvo zviri kuvaisa panjodzi.
Kumadziva tiri kuona kuti kuri kuita vadzidzi vakawanda vari kurwara. Patakapedzisira kuvaona nezuro about 3/4 vairwara, asi vakakwanisa kutesta vashoma shoma vasingasviki kana 60, but ipapo vakakwanisa kubata vadzidzi vanokwana kuita 10.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti yaisa paruteve mamiriyoni makumi manomwe madhora ekuAmerica ekutenga nhomba yekudzivirira COVID-19. Zimbabwe inotarisira kugamuchira nhomba zviuru mazana mashanu kubva kuChina nhasi, pamusoro pedzimwe nhomba miriyoni yemazana maviri ayakatenga kare kubva kuChina. Zvichakadai, chipatara cheParirenyatwa Group of Hospitals chinoti vanorwara nezvimwe zvirwere vanofanira kuendeswa kumba kuti mbeta ipiwe vane COVID-19 muchiziviso kuvashandi nemachiremba. Chipatara ichi chinoti kutanga nemusi muvhuro unouya chinenge chisatambire varwere vese, kusiya kwevaya vanorwara zvakanyanyisa kana kuti emergency cases nevane COVID-19. Mutauriri mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana vaDonald Muchere vaudza Studio 7 kuti zvipatara zvose munyika zvakagadzirira kupararira kurikita COVID-19.
Isusu zvipatara zvedu zvagara zvakagadzirira zvichitarisira kuti kana kunda kwai chirwere chikange chanyanya kukura. Ende pari zvino izvozvizvi sebazi reutano nekurerwa kwevana kwakanaka tiri kuti izvo kunyange munhu akabayiwa anokurudzirwa aite izvo zvinosungirwa kuitwa neWHO.
Vaive gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance, Dr. Henry Matsorera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nezvipatara zvakanaka uye zvinokurudzirwa.
Ndo zvinofanira kunge zvichiitwa nyika yose. Kuparira nyaya tofanira kuti havana kuvhara zvachose madhoo avo kune mapatients asiri eCovid. Vasiya outpatients yakavhurika. Matheater anenge achishanda achidhila nemaemergencies. Izvo zvakanaka, tinozvitenda.
Ndakamira Studio 7 Harare. Ndini Godwin Mangujira.
Nyanzvi munyaya dzemitauro yemuZimbabwe dziri kukurudzira veruzhinji kuti vakoshese mitauro yemumatunhu avo, izvo zvinoita kuti mumatunhu mavagere muve nebudiriro pamwe nemunyika yose. Mutori wedu wenhau Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa anoti zvakakosha kuti vanhu vave nechido chekusimudzira mitauro yavo kuitira kuti mitauro iyi ive nechiremerera.
Tinogona mitauro yechirungu kudarika mitauro yedu, asi chiripo ndechekuti nyangwe zviite sei hazvife zvakaita kuti munhu mutema uzosvika pakugashirwa nevachena vachiti waamumwe wedu vanotokuudza kuti iwewe nesu takasiyana. Regai kuita chipitipiti nechipatapata chekunopinda mune yamuri kuti Global Village musina identity. Ndimi vanani? Hamusi varunguka? Hatisi varungu, tiri vanhu vatema.
Mabasa uyo akapinda munhorondo negwaro rePhD yake rinova rekutanga kuitwa muririmi rweshona rinonzi chave chemutengure vhiri rengoro, usarungano nerwendo rwengano dzevashona. Anoti ruzivo rwakadzama kuburikidza nedzidzo muririmi rwaamai runobatsira mukusimudzira upenyu hwevanhu nenyika yavo.
Vanhu vedu vanoda here kuti tiswere tichitaura mazwi anotyisa kwazvo kwazvo kuti tiratidze kuti takafunda, asi fundo iyoyo isina chainonobatsira kuti ipinde muvanhu ivashandure mararamiro, magariro, mafungiro nemaitiro kuti vasarewo vave pamwe panhu pari nani.
Muzvina fundo nira mberi vepa University of Zimbabwe avo vanova mumwe wevakashanda pakuburwa kwedura mazwi reshona vanoti ruremekedzo rwakapiwa Mabasa rwekuva nhanga ruvanze pakushandisa mutauro wake pazvidzidzo zvake zvepamusoro-soro munongedzo mukuru wekukosha kwemutauro.
Nyika dzose dzakabudirira pasi rino dzinobudirira nekushandisa mitauro yavo. Mukatarisa tikaenda kuJapan wakabudirira nokuti vanoshandira mutauro wavo. Mukatarisa maChina vanobudirira nokushandisa mutauro wavo. Kwedu kunoku ndokwatine dambudziko rokuti tinenge tichingotizvo hatikwanisi, hatina mamwe mashoko. Zvese izvozvo zvinogona kugadziriswa.
Sachigaro weZimbabwe International Book Fair vaMemory Chirere vanoti mitauro yedu inofanirwa kukosheswa nekuti inogona kushandiswa munyaya dzebudiriro sezviri kuitika kune dzimwe nyika.
Kana mutauro wagona kugadzira chinhu chinorumbidzwa chinoshandiswa pasi pese, naivo vanoutaura vanongoutaura pose pose. Iko zvino ukanzwa vanhu vachitaura Japanese unongoti ndivo vaya kavakagadzira mota inonzi Nissan, mota inonzi Toyota. Mitauro yedu pada tinonyara nayo nokuti hatina chinobatika chatati taita tichiishandisa.
Mumwe munyori ane mukurumbira munyika Aroni Chiundura Moyo anoti mitauro yerurimi rwaamai ndiyo mireza yedu sevanhu vatema.
Vanhu vatema pavari pese kana varu pana varungu chero pasina varungu vada kutaura norurimi rwechirungu. Tingangoti ikoko zvinokonzerwa nokusavimba nokuzviderera nokuzvimhura nokuziona somunhu wenhando. Nyamba sokutaura kwaita Maneto munazivoko wakabva. Hari yakaumba munhu mutema yakamuumba ikamupa mutauro kwete netsaona. Mutauro wechishona wake kana wechindere kwete netsaona asi nokuda nebhoni kuti iwe utaura mutauro uyu.
Mukuru weVoice of the People vaJohn Masuku vanoti ruremekedzo rwakapiwa mabasa ruchabatsira mukutambanudza mafungiro evanhu vatema pamisoro pemitauro yedu yechivanhu.
Chagurudzo pamwe nedzidzo yakaitwa navamabasa ichatibatsira kuti tidzokere pakuyemura ndimi dzedu, pakudzishandisa zvizere, kwete kungosanganisa sanganisa, kwete kudzitarisira pasi. Nokuti tinonzwa zvakare kuti kana kumayunivhesiti ikoko vanodzidzisa ndimi idzodzo vari kutoshaya kana vana vanouya kuzonyoresa kuti vanoita shona kana kuti vanoita ndevelo.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende inokurudzira kuti zvikoro zvese zvidzidzise rurimi rwaamai kuitira kuti panosvika gore ra 2030 Zimbabwe inenge yava nana muzvina fundo vakawandisa vanenge vakaita zvidzidzo zvePhD mururimi rwaamai sezvakaitwa namabasa.
Tinotokurudzira kuti kubvira kuECD yaticha acho anga achitodzidzisa nerurimi rwamai. Zvakaitwa navamabasa vakanyora PhD yavo mururimi rwamai rwechishona. Zvinokurudzirwa saizvo. Tiri kutarisira kuti patichasvika paVision 2030 tichange tatoone maPhD akati wandei anenge akanyorwa nemaindigenous languages emuno muZimbabwe.
Tanzania imwe yenyika dzemuAfrica inoshandisa mutauro weSwahili mukuita zvidzidzo zvescience and technology. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari njema.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vezveutano muAfghanistan vazivisa nhasi kuti mhando yeCovid-19 yeDelta iyo yakatanga kubuda kuIndia ndiyo iri kukonzera uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pamwe nekufa nechirwere ichi munyika iyi. Vanhu vanodarika zviuru zvina nemadzana matanhatu vafa nechirwere ichi muAfghanistan kubva zvachakatanga gore rapera. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCovid-19. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCovid-19 mukuedza kuti mhuri yavo irarame. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kusangana nazvo.
Ini ndinonzi Ela Nyatso, ndogara kuKwala Park, Harare.
Ungatitaurirewo here kuti semudzimai zvii zvauri kusangana nazvo panguva ino yeCovid-19?
Panguva ino yeCovid-19 murume wangu anenge achishanda asibati pamwe pacho vanogona kugonzi ngavamire seipapapa vakanzi ngavamire vanogona kutanga vatestwa COVID. Saka kumba kunenge kutori nenzara, panenge pasina kana chekuti kuti tidye kumba. Saka tinonga takutorarama nekusona unongochingoshinga semunhu womudzimai uchiswera wakagara kurara wakagara ugona kurara kana kumashiri bekuseni uchingorara kana 2 hours wobva wamuka. Saka zvinhu zvinenge zvakaoma makumbo pamwe mufasha anenge akatozvimba asi unongoshinga semunhu womukadzi.
Ini ndakatanga kunzwa nezvenyu muri papeji rinonzi Sisimelis Diary paFacebook. Mune makore mangani uyezve zvii zvimwe zvamuri kutarisana nazvo semudzimai zvamungada rutsigiro?
Ndine 31 years. Ini semudimai janda kata sana nazo, janda kata sana ni kutiba na wangu wakwanza upenda uchukuru sezo, ini msina kwenda kukuru sata njinoto shinga njinoto ofaloku, ne so imesini execute. Yosin sandu chwira mpenyu wangu, kutiba na wangu wakwanza upenda uchukuru kana kwenda wakana kumaizestichi, nisipwanza upatira wana wangu.
Parishi no mneva na wangani?
Mneva na fo.
Variku uenda kuchukuru ire kana uchaka mirasi?
Variku uenda kuchukuru tu maifi, umwashari grade 5, umwashari arpenda kwa mwani niki taka iye ndi arpenda nduwe mesela zutindu kuna kusatorara iba msana pe iye arpenda kwa mwani
kwa babava ni ita mabasa api uye jwe kupi
babava nushanda kwa kuala fabuchari vanita vanushanda kuflota vanita zutflota mwani
saka mungati murienyo ino damari ya kawanda sei kutimura rame viki ne viki
tunawana sekunge paka tika kwa nsoko kwa nagana 250 kana 300 yes. Inokwanza kwanira twanoza tinokwanza kutinge tshwira mupenyu zvokuti tikabata ndihoma idzo tinokwanza kupenga kana zvakafanana nemasenzi zvakaita patinongogara mukomboni atidzibatsa tuno unorenda kana kutasa unongogara mahara
tombotarisa kuti matimu neita zvekusona muri kusona chi
ndinosona mashort nemasketi nemajoka taonawo kana yekizvuti machine zvangu zvinake nekuti apa ndingosona zvakadaro saka ndikakwanisa kusona ovaloka zvinhu zvangu sazindikaonawo ezvijuti machine inokwanisa kundiita fasti pakushanda ndichikwana nguva yekurara ndichiwana nguva kana akurutsi kuchikoro vana kuenda kuchikoro ndokwanisa kugadzirwa vana vangu vachienda kuchikoro nokuti ndopane shwiro yangu pavana
pamashots aya munosona mashots evana vane makore mangani uyezve munoatengesera kupi
kubva pamwana ane 3 apa 7 years ndinoenda nawo kumbare ndonotengesa kumbare madhoradhoni
kana paine vanhu vanoda kukubatsirai mungada kubatsirwa nei uyezve munowanikwa kupi nhamba dzenyu
ini ndine shure kuti ndibatsirwe nehofyezvichuti machine neoverlock ini ndinowanikwa kukwala pati Parari, muna seke road, pakwala pakucha iri muna seke road. Namba dzangu dzinoti 071-35-347-88 plus 263-71-35-347-88 to namba dzangu plus 263-71-35-347-88
Aiwa, nguwa yedu ndiyo ya itashanje. Tino kutenda ikunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chino tarifashu, no sanga nane vanu kazi muupenyu. Chirongwa ichi, muno chitpakuri waneni, Marvelous Mlanganya huye, ndiri mu Washington. Ngati sanga neisha kare shondo rinouya, apo tiange tiri kukupai, urukuro ne mamwe madzimai, pamsoro pesha varu kusangana nazvo, panguwa ino ye COVID-19. Kana paine zvamunenge muri kuda kutaura, wanikwai muchitinyorera email pa studio7@voanews.com. Ini ndini Marvelous Mlanganya huye, ndiri muWashington.
Iko zvinoto tipinda muchirongwa, tinotarisa zvakadzama, zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Gamchirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nasi tine hurukuro nemutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT pamusoro pekutengeswa kwechibage kuGMB nevarimi uye matambudziko avangadai vari kusangana navo Tunogamuchira nemufaro muchirongwa chedu amai Jiti.
Tinotenda.
Amai Jiti, mungatiudza kuti zvakamira sei mukutengeswa kwechibage kuGMB nevarimi. Uye matambudziko avangadai vari kusangana nawo.
Chibage varimi vazhinji vakuendesa takuona makiu anenge akareba reba evarimi vari kudhirivhara chibage chavo kuGMB. Chinongoti tiende sei ndechekumonopolisa kuti GMB chete ndiyo ngaitenge chibage. Pamapayment apa ndopatinezeke pakutinesa nokuti mari dzinoreleaswa negovernment kuti dzaakuenda kunotenga chibage chevarimi. pamutanga zvinenge zvichifamba zvakanaka zvikuru uno nobhadharwa nguva pupupupu wamari yako asi iko zvino takuona pane pakutoita tumadireis nekuti vazhinji vaakuendesa tisingazozivi kumberi pamwe ichanzi mari iyoyo yapera hatizivi asi pavakatanga vakatanga zvinyatsofamba zvakanaka zvikuru munhu anga achiti akaendesawo chibage chake nguva pupupu otoona mari yatoma akaunti but iko zvino yaakutinonokei saka hatizozivi kuti zvichagadzirisika here kuti varimi vachapota vachiwana mari dzavo nenguva here dai ipapo pakagadziriswa aiwa tofara kuti zviri kufamba zvakanaka saka hurumende dai yangoitawo kuti mari irambe ichiwanikwa kuGMB so that varimi vanokurumbidzawo kuwana mapayments avo kuti vatengewo zvinhu zvavo namainputs zvisati zvanyanya kukwidzwa nokuti tiri kuona mitengo yezvinhu zviri kukwira saka toda kutiwo varimi vaitewo advantage yekuti vatenge zvinhu zvavo prepare for next season zvisati zvanyanya kukwidzwa.
Ko iwo mutengo uri kutengwa nawo chibage neGMB muri kugutsikana nawo here?
Mutengo uyu hatisi kunyatsokufarira nokuti tikatarisa kuti mari iri kubhadharwa in local currency RTGS yezimudhora redu then kana wakuda kunotenga uri kunobhadhara nemaUS dollar vari kutaura havo kuti exchange rate yezimudhora to US dollar ina kuchinja iri pa$84 kana kuti around 84 ipapo inongo fluctuata 83, 84, 85 samwedzini asi wakuda kunotenga zvinhu zvako vari kuti mutemo uri kuti munhu anofanira kuchinjirwa ne$84 iyoyo inenge iri kuRPGZ asi handizvo zviri kuitika on the ground vanhu kana vakunotenga tikuona vari kuchinjirwa nema125 135 zvichienda zvakadaro kumwe zimaches 145 saka ipapo apa hatizivi kuti RPGZ ichapagadzirisa sei then mutengo wechibage hauna kumbochinja kubva gore rakapera then gore rinera asi zvinhu zviri kungokwira gore negore kubva last season tikatarisa kuti fertilizer yakanga ichiita mari iko zvino zvaya RTGS yakwidzwa zvekare ne40% asi mutengo wechibage hauna kuchinja.
Rimwe dambudziko ratiri kunzwawo nderevarimi vari kuenda nechibage chisati chanyatsooma kana kuti iri kunzi moisture content inenge yakawandisa mungataura chii pamusoro pedambudziko iroro?
Dambudziko riri kuita kuti vanhu vakurumbidze kuendesa chibage chavo chisati chanyatsooma inyaya yekubiwa kuri kuita chibage mumaminda to an extent yekuti unogona kuona pakati pemunda pese pasina chiru saka varimi vakuforswa kuenda kunohavhesa chibage chavo chisati chanyatsooma kare taisiti kana taakuda kunohavhesa chibage tatingahavhesi nguva dzinei taizohavhesa kunana July zvichienda kumberi August chibage chanyatsooma chaizvo saka hauzoite problem yemoisture yekuti chikanga chaenda kuGMB onzi moisture content yako iri above 12% piya vanenge vachida.
Aiwa tinotenda zvikuru amai Jiti muve nezuva rakanaka.
Neviwo tinotenda.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa avo vakashoropodza Studio 7 vachiti inhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichibata nekuraya vanhu vakawanda munyika. Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa anobatana nevamwe vake mukukurudzira kushandiswa kwerurimi rwaamai munyaya dzinobatsira mukusumudzirwa kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com.
musakangani kugara makapfeka mamask enyunguwa dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chiri kuuraya vanhu vakawanda. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisovo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 26 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathimtambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus i-lockdown.
Kuti abantu ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani sisanasana ke into enjalo sokuyisiphithiphithi ngasayize mbuzo ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani.
Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa eyokwethusela abomsakazo weStudio 7 isolwe ngabanye. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sihlaziya amathuba amabandla ezombusazwe kukhetho ikakhulu esigabeni seMathebeleland.
Ngiyasimo ibandla le-MDC elikusho alinawo amandla okuthi lingalwisana lezano liphelile du.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye izindawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus i-lockdown. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-inspector Bednico Ncube wazise ngolwesibili ukuthi idolobho lakobulawayo selizaba phansi kwemigoqo emitsha egoqela i-curfew yokuthi abantu abasavunyelwa ukuhamba hamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha. UMangwiro uthe umongameli Emmerson Mnangagwa nguye yedwa olelungelo lokumemezela imigoqo ebalisa ukuvalwa kwelizwe. Imbiko kaMangwiro isibangele ukuxokozela abantu bengasazi okuliqiniso. Asiko kwakuqala ukuthi uhulumende edule imbono ehlukeneyo kudaba lwe-coronavirus. Kumaviki amabili adluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wethula amazwi okuthi imbuthano isizavunyelwa kodwa akudlulanga malanga ambalwa umsekeli wakhe onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wethula umbiko ophikisayo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe ukuthi zithini izakhamizi zakobulawayo ngalolu daba.
Esikuzwileyo nxa silandela iphepha le-chronic lakobulawayo ukuthi i-curfew leyo ekadike yakhulunywa ngamapholisa eka-6 p.m. to 6 a.m. kuthiwa kayikho ngoba umuntu olelungelo ukuthi afake ama-lockdown anjalo ngumongameli. Kukhulunyweke kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathintambo wezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana kuvezile khonokho ukuthi hhayi lokho ukuthi abantu sokusiba le-curfew i-hard lockdown leyani ukuthi dusk to dawn curfew kuthiwa hhayi akukho. Kodwa ke kuyanake inanzelela ukuthi okukhona ukuthi izindawo lezi eziqanjiweyo ukukhanya zisengozini egciwane le COVID-19.
Manje njengoba imbiko le ethiwa ivela kumsekeli kamphathintambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwayo?
Imbiko le isidale ingcubevana ezingqondweni zabantu ngenxa yokuthi izolo lokhu nje abantu kade belandela imithetho, izitolo bezivalwa ngo-3 emini. Kodwa-ke ngenxa emva kombiko lowo sesiteza ubona uphuma emaphepheni kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathi ntambo utheni, kutho ukuthi abantu-ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani, sisanasana-ke into enjalo sokuyisiphithiphithi ingqatha ezembuzo ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani. Ngenxa yokuthi nxa kuthiwa onguye obiza i-lockdown ngumongameli, kutho ukuthi bonke abakhulumileyo abangasibo bomongameli into abayikhulumayo abantu bangeke babe besiyalalela ngenxa yokuthi sisamelele lona lani ilizwe elifele livele ofisini ephezulu. Kathesi-ke abantu sebeza kwenza umathanda besenza-ke kuxubane yonke into ngenxa yokuthi kade sebengenile emzileni belandela khona okade sokukhulunyiwe. Kodwa-ke kathesi ngibona nganto asokubadi
bona abantu bebeyilandela na imigoqo le kusukela ngelanga okuthiwa ibimele ilandelwe.
Osomabhizimusi bakobulawayo hayi bebeyilandela sibili ngoba izitolo zabo izolo bezivala ngingananzelele ezinye kade zivale ngo-3 sibili. Hayi labantu beze bevele sebephithizela kutshaya u-3 khonaphana emini ukuthi hayi sebebuyele ezindlini lanqanje amabhasi kazubukho kade silela ngoba kugcine sekuyizixukuxuku khonaphana lapho okugadelwa khona kibo Hamara usiya kibo Lion ngale. Hayi abantu bebegcwele benyakazela amabhasi kuyiyo kade silela. So ngokunjalo-ke bekuyisibonakalo sokuthi abantu bese belandela izinqumo kade zezifakile. Kodwa-ke kathesi ngibona sokuzaba nzima ngoba abantu sebedidekile kabasakwazi ukuthi okuyikho lokungayisikho yikuphi.
Umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa ngesiqubu esethusayo elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi kumanani ethulwe izolo kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe yi-COVID-19, abane bengabenkwabazwe kuthi abathathu bengabakubulawayo nezinye indawo zelizwe. Kubanjwe abafika phose inkulungwane eyodwa 911 igciwane le-coronavirus kumanani ayizolo. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 likhuphukile lafika kwabedlula inkulungwane ezilitshumi 11,901 abahlatshwe ijekiseni eyakuqala kumanani ayethulwe izolo, kuthi abazinkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,701 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla leZANU-PF umnumzana Patrick Shinamasa eyokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 kanye lenhlanganiso ezisebenzisana lozulu elizweni isolwe ngabanye. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wakhe awethulele intatheli zindaba ngesikhathi ngena umhlangano lazo emahofisini esigodlo seZANU-PF eHarare, uChinamasa uchaze umsakazo weStudio 7 njengomsakazo osebenzisana lohulumende wakwelemelika ukufeza izifiso zalelo lizwe okubalisela ukufakela inkokheli ekuZANU-PF lohulumende izijeziso zomnotho. Imbiko kaChinamasa isolwe ngabanengi okubalisela abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba ezisacathulayo eyeYoung Journalist Association Zimbabwe Yoja. Isikhulumeli salenhlanganiso uLeopold Munende upha umbono wenhlanganiso le kunkulumo kaChinamasa.
Okukhulunywe nguChinamasa ngumsakazi weStudio 7 kutshengisa ukuthi iZANU-PF ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba. bafuna intatheli izindaba zibe zibhala kumbe zikhipha lokho abakufunayo. Okwenziwa iStudio 7 asikaboni iStudio 7 iqamba amanga, asikaboni iStudio 7 ibhala ngenye indlela esingathi asikwenzi intatheli izindaba.
Umunende uthi inkulumo kaChinamasa isibachayisa ngovalo labo njengentatheli izindaba ezisacathulayo.
UChinamasa yena usola ukuthi iStudio 7 ibhale iqiniso abangafuni ukuthi lazakale. Sesethu sena intatheli izindaba. Ngiyabonga sasebenzi thina njengentatheli indaba ezincane. Lokhu kuyasethusa ngoba lathi sesesaba ukuthi singabhala indaba abangazifuniyo bona, lathi sizathethiswa and uvela thethiswa asazi ukuthi kunozenzakala phambili.
Obona ngezokucubungula ezombusazwe ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo laye upha umbono wakhe.
Engingakutsho engikubonayo lapha elizweni kumbe esingawubiza ukuthi kuthiwa authoritarian regime, singakhangelela noma yini, you can expect anything, singakhangelela noma yini ingayenzeka. Njengoba nishilo ukuthi iZimbabwe Democracy Institute ihlala ikhuluma ukuthi iZimbabwe isenkingeni yalokho okubizwa kuthiwa i-competitive authoritarian regime.
Kesizwe isikhulumeli sikahulumende umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa ekhuluma phezu kwalolu daba.
Why don't you phone him?
Kubuza yena angithi nguye okhulumileyo, mina angazi lutho.
I'm the government spokesperson. I haven't said anything and I don't know what you're asking.
Umsakazo weStudio 7 wethule umbiko othi phansi kwendikimba yenhlanganiso yeVoice of America, umsakazo weStudio 7 usakaza indaba ezingasekeli ihlangothi njalo eziqotho. Indaba zeStudio 7 zithembekile njalo lumsakazo ukhuthaza ingxoxo eziqakathekileyo ngokwenzakala kuzwekazi leAfrika kwelemelika lomhlaba jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemaphandleni, umphathi ntambo obona ngenhlelo zikahulumende esebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Joram Gumbo uvumile ukuthi ukusilela kwemali sekuphazamise ukwakha kwedamu leThuli Manyenge elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kanye nendlala esigabeni seGwanda South. Abakha leli damu bathi uhulumende kabhadali kuhle, okudala ukuthi umsebenzi ungahambi ngemfanelo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
UGumbu bevakatshele isigaba seMatabeleland South ukuzobona ukuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leli uqhutshwa njani. Kunelezinye inhlelo ezenziwa kulesi sigaba izolo. Ukwakhiwa kwedamu leli sekuqalile njalo ngemva kokuma komsebenzi nyakenye ngenxa yokuthilela kwemali. Okhokhela ngokwakhiwa kwaleli damu uMnumzana Paul Dengu osebenzela inkampani yeChina Water and Electricity Corporation utshele iqula ebelihamba loMnumzana Gumbo ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu kuphazanyiswa yimali ebuya ngeziqephu.
$43 million. It's not enough, but I think we can do enough work to make good progress this year. $87 million is the contract price of this US dollars. Is the contract price of this dam, and that's what we need to complete the dam. We are going to include some irrigation works on the Kuyu side. That one will be addition to the contract price. But for now, we are the dam and the canals through that place is $87 million.
Lonyaka siphiwe i-$43 million RTGS ayeneli kodwa ezosiza ukuthi siphutshe eminye imisebenzi. I-$87 million United States dollars yiyo ifunakalayo ukuthi siphutshe lo msebenzi. Sizafaka njalo impompi zokuthelezela eGuyu irrigation.
UGumbu uvumile ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu uhamba ngesiqhubo sikafudu, kodwa wathi uhulumende uzimisele ukufeza lo msebenzi.
Informed that the construction of the dam was conceived in the 1960s and the site establishment works began in 2006, but progress has been impeded by budgetary constraints. The advent of the new dispensation has led to the resumption of works at the site, with the dam earmarked for completion within 2 years.
Nizwa besithi ukwakhiwa kwedamu leli kwacaca ngangabo 1960 njalo abakhayo bafike lapha ngomnyaka 2006 kodwa ukwakhiwa kwalo kwaphazanyiswa ikusilela kwemali ukuvela kombuso we new dispensation sekudale ukuthi leli damu liqale kwakhiwa njalo sikhangelele ukuthi libe seliphele ngemva kweminyaka emibili.
Umnomzana Collins Banda olwela ukulondolozwa kwemvelo njalo isakhamuzi entebe uthi nyangezakhamizi kabazange batshelwa lutho ngokwakhiwa kwaleli damu.
Ezemvelo zona ezikade sifika siyabona kuyadilizwa izintaba laphana kunengonyo kuzadilizwa vele kwemvelo kade kukhona, right? Kubiselwa njani? How do you compensate? How do you compensate kulokhu yana osekulahlekile esesikudilizile? Amatsha adilizwa kulokutshintsha kwesimo esezemvelo kade sikhona kodwa kathesi nxa sesidilizile kuzabe sekuminjani.
Ngaphandle kwalokhu Sipanda uthi ningi labantu abaqhatshwa ukwakha leli damu ngabantu bokuza.
Kuzobuya indaba yokuqhatshwa kumbe ukuqhatshana khona phana emanyange still asisuthiseki kangako ngoba kulabantu abasanitizayo abantu khona phana emagedini kodwa ulimi abalukhulumayo kathesi angizwanga ukukhulumisa uthu noma ukukhulunywa isindebele kumbe ngithi sikhalanga kulolimi kulolunye ulimi olukhulunywayo khona phana ukutshengisa ukuthi labana ngabantu abavela kathana kwezindawo kambe khona pha asilabo yini abantu abakwanisa ukuthi basanitize abantu. Zonke lezi izinto ezivame ukuthi zinandele masinyani ukuthi sisebenzeni kahle sizwane iproject nxa iphela kungabi khona izingxabano.
Umphathi ntambo esabelo sezansi emandebeleni umnumzana Bedni Khonqube wabekhaphe ugumbo uthi indlala izaphela du xa leli damu lingakhiwa liphele.
Indlala once Thuli Manyange is completed i-construction yayo will say bye bye to hunger sesiphila.
Umnumzana Love Monqube oyisakhamuzi sematobo uthi inhlelo ezifana lalezi kanye lolokubhalisa abaphatheki ukulweni impi enkululeko ngamaqhinga ebandla elibusayo leZANU-PF okuhuga usekelo kusiya kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Ngoba iZANU manje idinga indlela zokuthi abantu beyivotele. Bantu khangelani ukuhlupheka okukhona indaba yeZANU le ngike linanzelele lokhu kwamanje kokubhalisa salwa njengathi sasingamayouth ngaleso sikhathi but-ke mase sizobhala lamhla sokuyovotini sikukhangela ukuthi ikhampeni indlela yokudingela lani i-5 million yalalana kuthiwa bazayirejista so sithi ebantwini bantu limukani mase lisiye evotini khangelani.
Ugumbu ufike njalo emgwaqweni osuke egwanda usiye emapisa osule mnyaka ungafakwanga ithara waphinda wavakatshela lapho okumele kwakhiwe igwanda state university phansi kohlelo lwe-national development strategy NDS1. Urhulumente uthi uzasebenza gadalala ukwakha amadamu ukuze kube lamanzi esigabeni. Ngimele umsakazo we-studio 7 ngisethuli Manyanga egwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Bekezela Maplanga, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens, osichasisela okuningi ngenjongo yenhlanganiso le.
Kunhlanganiso le khathesi ngathi sesidlula inkulungwane i-1000. So inhlanganiso le ivulwe kumnyaka ophelileyo ngomatshi. Okwabangela ukuthi inhlanganiso le ngiyivule empilweni mina ngumuntu othanda abantu. Ngingumuntu futhi ozisebenzayo, uthanda ukusebenza kakhulu. So kwathi kunjalo kwaba lesikhathi sokuthi kwaba li-lockdown umkhuhlane lo we-COVID owabuyayo khonaphana ngomathi uqalisa lapho abantu bonke bavalelwa nje ukuthi abantu bengahambi ama-shops ayelezikhathi zokuvula and ama-hours angikhona emalutshwane. So ngakhangela ngabona ukuthi omama abaningi abakuma-business sisemuva kakhulu ngakhona lokuthi asakwanisa ukuhamba-hamba. So ngokuvula inhlanganiso leyi ngafaka abantu engangibazi kakhulu, engangibazi labo ngathi kabalethi ababazi. Ngase ngifikelwa yingqondo yokuthi umuntu wonke othengisayo kabuye afake konke akwenzayo ku-platform yona leyi ngingatsho njalo nje ngesilungu ukuze abukise abantu bonke babone ukuthi lwana uthengisa lokhu, lwana uthengisa lokhu. Nxa ngabe ukuthanda sasikhuluma nje WhatsApp group kona pano kuti hayi mina bemfuna imbida yechomali hayi mina bemfuna lokho so uthola ukuthi kuba lula endlalo kunye isizathu esikhulu sokuvula inhlanganiso leyi ikuthi njengabo mama sithole ukukhuthazana sithole ukufundisana sithole njalo ukuncedisana kuma business ngoba ungathola ukuthi omnye mama uyabe elawo umbono elesifiso sokuthi enze ibusiness but engelambono ukuthi angaqalisa njani ngabona kufanele ukuthi ngihlanganise wonke umuntu okuthiwa ngumama kungabi lo mama esimkhethayo kube lo mama othengisa amatamatisi umama othengisa izwithi emgwaqweni umama othengisa izigqoko esitolo kube lo dokotela kube le lawyer phakathi kube labo magistrate phakathi ukwenzela ukuthi sithole ukufundisana for example besikwenza kakhulu ukuthi inyanga zonke siyanxusa omongikazi esingathi maybe osebenza ku-cancer screening ku-cervical cancer screening siyamnxusa simcele abuye ku-platform online abuye simnike isikhathi asifundise omama ukuthi siziphathe njani ukuthi singatholi umkhuhlane onalowo osuphayo njalo futhi oyiwo oqeda omama okuthiwa yi-cervical cancer sibe lesikhathi futhi sokuthi thina sodwa omama siyacelana ukuthi siphalane izikhathi sikhuluma ukuthi hayi mina ngithengisa lokhu lobunzima balokhu lalokhu lalokhu so ngokunjalo-ke sibona umsebenzi ukhula usiya phambili
imali yokwenza konke lokhu liyithatha ngayo
hayi okwakathesi bekungela muntu osiphathisayo ngiqalisa ukuvula inhlanganiso leyi bekuyimi ekade ngibhadala zonke indleko ekade zingabe zidingakala so khathesi siyaphathisana nje ukuthi inyanga zonke silomhlangano esiyenzayo so siyathi umuntu nxa engalova emhlanganweni kule find ethize ayibhadalayo phakathi kwenhlanganiso naleyi kwenzakala izinto ezinkulu kakhulu esizenzayo singabomama sesagruphana into 6 kumbe 4 kumbe 3 kusiya ngesikhwama somuntu ukuthi yena uminjani siyagebhelana imigodi sa-approacha i-company sakhuluma labo sabatshela ukuthi thina siyigroup sicela ukuthi basincede ngokusigebhela imigodi njalo sicela i-discount abafakelana amasola ezindlini njengoba amagetsi siyakwazi ukuthi ekhaya ahlupha bafakelana amasola abanye futhi ngabathengelana izimota abatshalana izimali bethengelana izimota abanye futhi ngabatshalana izimali manje ukuthi siqalisela ku-$20 abanye betshalana ama-$50 kusiya ngesikhwama sakho so izinto esizenzayo eBulawayo Queens ziningi including futhi ukuthengelana i-grocery siya qoqa imali nyanga zonke thenge i-grocery sibeke sishare after 6 months omama ngabantu abakwanisayo bayehluleka ngenxa engathi ngesikhiwa ngama-resources but ngabantu abazimiselayo nje bazimisele into yabo bayiyenze yikho kuthiwa omama zimbokodo ngikhona sibili kakhulu kwezombusazwe kakhulu kodwa-ke iBulawayo Queens vele safaka umthetho wokuthi asifuni ezombusazwe phakathi njalo okunye esakwenzayo njengoba ngikhulumile kuqala ukuthi iBulawayo Queens igoqela omama bonke abavele endaweni ezithineyo savula i-intercession group igroup yomthandazo ukuthi singabi ngabantu nje abavule i-WhatsApp group leyi kodwa akube ngabantu abavula i-WhatsApp group leyi beholwa nguNkulunkulu okulabafundisi labavangeli abavela kumachurchi athineyo abasithandazelayo ebusuku lemini
lowo nkosikazi ibekezela amaplanka isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC Chavo
siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi sihlaziya udaba lokhetho oluka inyaka ka 2023 sikhangela ke amathuba amabandla achiyeneyo ezombusazwe ikakhulu kusigaba seMachopelelend.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano liphelile du akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane yeMDC from A to Z lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilona elithobelana lezano kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano liyinqobe kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani. Ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu kade belandela uChamisa asebechithachithwe imithanithani yokwenza kukaMnangagwa ethenga abantu beMDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho ngokwaseZimbabwe ngokwepolitiki yaseZimbabwe umbangazi waseZimbabwe bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe uMnangagwa umuntu ongenamandla umuntu ongela popular support umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu abanye bebona ngani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ah, ibandla lezaphu okwalo sekwaphela waphela ngaphansi kobukhokheli bukaJoshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo. Konke lokhu esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support emathebeleni noma kuphi ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besa phethwe yikufisa kwakukhona kudala kodwa ngeke kuphinde kwakhe ke kube khona ngaphansi kobukhokhelo obunjengoba kaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadobhe nje okuthile kuyinto sokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu abanga bexhumananga lembali yokulwelwa kwelizwe ngoba yikho lapho izaphu eyaziwa ngakho. Lokho okunye asigcineni imbali yezaphu njengabantu begcina amathambo abo esemkhulu akulondoloze kahle siyihloniphe singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona.
Abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMachopelelend singabona lebandla leMthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya ungakubona kusenzakala yini khona?
Kusiya ngokuthi ukhankaso lwabo balomisa kangakanani njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa umhlaba uvundile kwelasemandebeleni. Abantu basemandebeleni bahlukunyezwe kakhulu yizano bathathela into yabo yonke baphucwa konke ukubenza babe ngabantu basenanhlonipho abayiphiwayo basele nje beze. Yikho ke iMRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMachopelelend ithole le mali yanele ukuthi ikhankase ingaba nakho ukuthi idobhadobhe lapha lalapha. Mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma izithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisana nalezi zinto ethi sezenzwe izano ngoba osekwenziwe izano lombuso wezano kusukela nje ngo-1980 eMachopelelend kubi kakhulu kuhlasimulisa umzimba. Abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle. Izwe laseMachopelelend lithathiwe lithunjiwe uma ngabe ngaleyo ndlela. Yikho ke iMRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Lo ke bekungumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ukuvikezayo. Siyabonga sithandekile. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Umsekeli kamphathini ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakoBulawayo zifakelwe imigoqo emitsha yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus i-lockdown. Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lezanu PF umnumzana Patrick Jenamasa yokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 isolo engabanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.